Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 12/2022. Makateerera kuStudio 7 nefenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vashandi kana kuti mushandi huwedu ari kuramba iye achiita zvisungo zvake ega pasina kuwirirana nevashandi.
Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti ave kubuda muNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC umo vaisangana nehurumende vachiziya nezvemashandiro avo vachiti hurumende haisisiri kuratidza kuzvipira munhawirirano.
Ende ivo vanotengesa vachiti zvavaomerawo kwavari kuhodhesa. Asi zvakadaro inyaya inotauriranwaka kuti topagadzira sei.
Hurumende yoronga musangano nevemabhizimusi avo votengesa zvimwe zvinhu zvavo nemari yekuAmerica chete nekushaya simba kwedhora remunyika. Bato reZANU PF nerinopikisa reCitizens Coalition for Change votatsurana pakuti ndiana ari kukonzera mhirizhonga pamberi pesarudzo dza2023. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti ave kubuda muNational Joint Negotiating Council umo vaisangana nehurumende kukurukura zvinonetsa vashandi vachiti hurumende haina kuzvipira kutaura navo muzvokwadi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi mushure memusangano wavaita sevamiriri vevashandi mutevedzeri wemunyori weApex Council vaGibson Mushangu vati vashandi vatora danho iri mushure mekuona kuti hurumende yaingouya nepfungwa dzayo pasina kutaurirana.
Vashandi kana kuti mushandi huwedu ari kuramba iye achiita zvisungo zvake ega pasina kuwirirana nevashandi zvinoenderana nekunobhadharwa kwemari uye nemamwe mashandiro evashandi vavo vehurumende izvo zvinenge zviri kunze kwehurukuru dzinenge dzaitwa kumatare anomirira vashandi vehurumende.
Nezuro hurumende yakaita musangano nevashandi nenyaya yemari dzavanotambiriswa asi hapana chakabuda sezvo vashandi vari kupomera hurumende mhosva yekuvawedzera Maria inoda pasina nhaurirano. Hurumende yakati kutanga musi wa1 Chikunguru yakawedzera mari dzinotambiriswa vashandi zvakapetwa kaviri asi nemadhora emunyika. Vashandi vari kuti mari haitengi chunhu uye vanoda kuti mushandi wepasi apiwe madhora mazana masere nemakumana emadhora ekuAmerica kana kuti $850. Vamushangu vatiwo musangano wanhasi wabvumirana kuti hurumende inofanira kubudisa mutirongo vamiririri vevadzidzisi vekumaruwa vesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObed Masaraure navaRobson Chere
ose ari pasi pevanoronga zvekumirira vashandi vehurumende vanopawo chisungo nemashoko okubatana pamwe chete kuti vamwe vamiririri vevatungamiri vevashandi vehurumende vaObed Masaraure navaRobson Chere vange vachiregezwa kubva muusungwa sina kana zvimanikidziro pazviri.
Vashandi vehurumende vanotiwo vachaenderera mberi nekuramwa mabasa sezvavakazivisa mugwaro ravakaendesa kuhurumende musi wa4 mwedzi uno vakati mushure memazuva 14 vachazenge vachiramwa mabasa sezvo hurumende iri kukundikana kugadzirisa nyaya yemihoro yavo. Vachitaurawo pamusangano uyu vaRaymond Majongwe vanova munyori muProgressive Teachers Union of Zimbabwe va vati vano kachika madzwa nezvaka unzwa nehurumende kunaurirano dzavakaita nezuro.
Hurumende iri kuzviziva kuti mari iyi inotambirisa vashandi vayo RTGS. Imari yekuti nekuti mushandi kana aiwana anofanira kuzonotenga mari yekuita kuti ararame. Kureva izvo kuti pamari yakanga isati yawedzerwa yanzi 100% peyanga iri 18,000 muna May, April. Mari iyo yanga ine huremu hwekusvika kuma $57. Asi iye zvinezvo after 100% yaida pa 36,000. Mari iyo yasvika kuma $24. Kureva izvo kuti mari iyo yatova shoma.
Vachibvunzwa nestudio 7 nezvedanho ratorwa nevashandi vehurumende rekubuda muNJNC, munyori mubazi rinoona nezvevashandi vaSimon Masanga vati hapana chavange vaziviswa nezvenyaya iyi, vachitiwo zvinhu zvavasingatarisiri. Sirimwe gweta rinova nyanzvi munyaya dzezvevashandi nevashandirwi vaRogers Matsikidze vaudza Studio 7 kuti
tiri kudiwa iframework yekunegosheta inoda kuti ireformewe kuitira kuti pave nevanhu vanenge vari independent from mapartisan vanoonesa hurumende vanoonesa vashandi kuti chinoda kuitwa ndechipi.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vemapato ezano PF ne Citizens Coalition for Change vatatsurana mumasvingo nhasi pakuti ndiani ari kukonzera mhirizhonga nekusagadzikana munyika pamberi pesarudzo dza 2023. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutaura nezvegadziro yesarudzo dzegore rinouya waitwa nesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists nhasi paChevron Hotel mumasvingo. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weCCC mumasvingo vaDirector Ramba nemunyori mubazi revechidiki muzanu PF mumasvingo vaCharles Munganasa vati mapata avo akagadzirira zvakakwana kupinda musarudzo dzegore rinouya. Vacharamba vati bato ravo riri kugadzira sarudzo idzi nekutsvaga rutsigiro murunyararo, asi vakapomera mhosva bato reZanu PF rekuita mhirishonga.
Votonongwa pakuti zano zvainozoshandisa violence kuitoziva kuti kundo kubasa kwavo. I think mrimo yazvikitika kuti kuve vatotanga kare kuvhiringidza masabhu kumisha umu kurova vanhu kuuraya vanhu mumwe zvakaita kunyatsime nemuno mumasvingo totoona sototi togona kukuvadzwa zvingaita asi kuti zvemarikinzi weare very red.
Charamba vati uhwandu hwemhirizhonga yezvematengero enyika nekumbunyikidzirwa kwekodzero dzevatsigiri vavo huri kuramba huchikwira munyika apo sarudzo dzava pedyo. Izvi zvarambwa navamunganasa avo vapomera mhosva yekukwira kwemhirizhonga dzematongerwo enyika kubato rinopikisa reCCC vachiti ndiro rinotanga mhirizhonga.
Si inoita mhirizhonga izvi takazviona parufu rwaMo Blessing Ali pavaitotungamirigwa kuZanu PF. Musati mamboona vatungamiri vachienda mberi vachidzavana kuti pisai kana kuti rovai, bati kuCCC takaona vanomirira sisi mparamente vari mberi kwekutuma vanhu nevana nemarori avo achisenga vanhu vakanopisa dzimba dzavanhu veZanu PF. Zvakazotokonzera kuti mumwe mukuru weZanu PF kunharaunda iyoyo ashaike nechirwere cheBP mushure mekunge apisirwa imba yake.
Vamungana savanoti bato reCCC rinobatsirwa nemasangano akazvimirira oga kunemera bato ravo mhosva dzenhema vachiti vanhu vari kuita izvi vari kuzviita voga vasina kutunga nebato ravo.
CCC inoona kuti inodyiwa kumamisha. Yaona kuti inodyiwa kumamisha, inobva yatora vanovhota vese vaive kumamisha yoya yovanyorisa mutown. Zvinozoita kuti paimba 1 ine kana 5 rooms panofanira kugara mhuri yevanhu kana 7 kana umwe, panopesera pakunzi panogara vanhu 40 vese vakanyoreswa. Ukazodzokera kuti vanhu vava vanyoreswa nani? Vanyoreswa nemakanzira eCCC because ndoanga ane simba yekusaina maafidavit.
Asi vacharamba vati hapana mabasa anoonekwa akaitwa nebato reZanu PF kubva muna 2018 sezvo upfumi hwenyika huri kumawere uye vanhu vari kutambura.
Takagadzirira sarudzedzi kubva tichitanga kuzvagwa paya tikatotaridza vanhu kuti tinozvigona patakadya vanhu mabyelection paya paredi vanhu vakagadzirira kundovhota vose malevels ose mastreets mudzimba mugwagwa paredi.
Munyori mukuru musangano reZuji mumasvingo vatatinda chitago vatiwo vaita musangano uyu pakati vatore venhau nevatungamiriri vemapato aya kuti vazive nyaya dzemhirizhonga pasarudzo.
Taita musangano wedu pakati pevatori venhau mapoliticians nevamwe vagari maererano nemaelections achange ariko gore rinouya. Musangano wedu wanga waita wanga uri wewatended wabudirira wafamba zvakanaka. Chinangwa chacho chekuti tionesane nemapoliticians nevagari kuti chokutanga vatori venhau vachitaura nemapoliticians ivo mapoliticians achitaura nevatori venhau nevagari kuitira kuti pachaita maelections pasaita mhirizhonga. Mapoliticians azive kuti mhirizhonga haina kunaka, zvakarewo kosheresewo kodzero dzavatori venhau pane kwachaita basa ravo. Vanozodzinganisa vatori venhau nokuti unoona mhirizhonga yatotanga. Zvakare pese panza maelections majournalists anoharaswa, anorohwa, saka ndozvata chikurudzira kuti vacherechedze izvozvo.
Mapurisa ange akokwa kumusangano uyu wanhasi haana kuuya. Mugwaro rayo rezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemhirizhonga munyika mumwedzi wachikumi, sangano rakazvimirira roga reZimbabwe Peace Project rinoti bato reZANPF ndiro rakanyanya kutyora kodzero dzevanhu nezvikamu zvinodarika 30 kubva muzana, kana kuti 43.8%, ukuwo bato reCCC rine zvikamu zvinodarika 3 nechidimbu kubva muzana, kana kuti 3.5%. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, Jenny Godfrey Mutimba.
Vakafano bata chigaro chemutewedzero wasa chigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala vanonzi vapomerwa imwe mhosva zvakare, asi yakangoda kufanana neyavakasungirwa yekupesvedzera mhirizhonga. VaScala vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Vakasungwa nevamwe vebato ravo 12 kusanganisira nhengo yeparamende inomirira chitungwiza North vaGodfrey Stole. VaScala vamboburitswa mutirongo muchikurubhi vachiendeswa kuHarare Central Police Station kunopomerwa mhosva iyi zviri pamutemo. Tichiri munyaya dziri kumatare, mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, Vaobet Masaraure, vamiswa pamberi pedare nhasi nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga nekuzvidza matare nezvavanonzi vakanyora padande mutande reTwitter. Vanzi vadzoke mangwana, dare rizonzwa chikumbiro chavo chekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba, izvo zviri kupikiswa nevachuchisi. Mumwe wavo, munyore mukuru wesangano iri vaRobson Chere, vari kuendawo kudare repamusoro mangwana kwavakakumbirawo kubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuuraya vaRoy Isa mugore ra2016. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutewedzeri wemunyori mukuru weAtuz vamunyaradzi Masiwa kuti tinzwe zvizhinji.
Dai rati vaRobson Chere varambe vari mutirongo kusvika mangwana, vozodzokazve kuti chikumbiro chavo chinzwike nedare. Magweta edu haasi kumira kufambira nyaya dzacho kusvika kodzero dzavo dzacherechedzwa uye kumbunyikidzwa kuri kuitwa kwamiswa.
Muchiri ipapo, amai, tanzwawo zvakare kuti vaObert Masaraure naivowo vanga vachipinda zvakare mudare nhasi. Zvafambawo sei kwavowo?
Zvekare vaObert Masaraure, vanova mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vanzi vadzoke zvekare kudare nemusi weThursday na 9:15. Vamuchuchisi havana kuwana nguva yekuverenga mapepa.
Saka imi sesangano reAtuz mave kuronga zvipi kuenda mberi?
Varairidzi havagoni kuita basa ravo zvakanaka muchimiro chakadai. Sekutaura kwataita, hatichadi kumiririrwa nemubatanidzwa weNJNC. Musi wa22 tichaita musangano wekuti tironge kuti toita sei kana hurumende ichinge isina kugamuchira zvichemo zvedu sekukumbira kwatiri kuita.
Ndingade kutarisawo kuti, amai, zvese zviri kuitika izvi zvosiya varairidzi nevabereki naivo vana vechikoro vakamirawo papi?
Tava nesvondo rese tataura kuti tichamboisa choko pasi, hapana chatichabatika chisvinu. Tichasara tisina choice asi kumbomira mabasa. Hurumende haisi kuona here kuti vana vechikoro, vabereki nesuvarairidzi tese tiri panguva yakaoma nekuda kwekuisa zvimiti munzeve kwavari kuita?
Tine urombo vateereri avo vanga vari amai Christine Kanyumba, vanove mutevedzeri wemutungamiri weAtuz vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, Iri kukurudzira vanhu vakanyoresa kuvhota kusvika musi wa30 Chivabvu kuti vanotarisa mazita avo mugwaro revavhoti kutanga musi wa17 kusvika 26 mwedzi uno, sezvo poda kutanga kuganhurwa kwematunhu ekuvhota kana kuti delimitation, sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzemuna 2023. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chavaita sachigaro weZEC, Justice Priscilla Chigumba, vakurudzira vanhu kuti vanoongorora mazita avo panzvimbo dzavakanyoresa kuvhotera. Izvo zvatsinhirwawo nemukuru weZEC mudunhu reMashonaland West, vaAustin Ndlovu.
Unotiwo gwaro revakanyoresa kuvhota is a public document, uye rinofanira kuiswa pachena kuti riongororwe neruzhinji pasina mubhadharo panguva nenzvimbo dzinenge dzakatarwa. Naizvozvo Zimbabwe Electoral Commission ine chirongwa ichochi chevoters for inspection kubva musi wa17 kusvika musi wa26 July 2022. Voters roll iri riri kuongororwa riri maringe nedelimitation, kutarwa kwemiganhu inozoshandiswa paya patinenge tava kuvhota munguva yesarudzo. Zvichireva izvo kuti vanhu vari kunyanyotarisirwa kuuya kuzoongorora mazita avo mugwaro iri ndevaya vakaregista kusvika musi wa30 May 2022.
VaNdlovu vanoti chirongwa chekuongorora mazita ichi chakakoshera kuti kana paine zvakakanganiswa zvigadziriswe.
Zvakakosha chose kuti vanhu vauye kuzotarisa mazita avo mugwaro irori. Chikonzero chiri chekuti 1, toda kuziva kuti vari kuwanikwa here muvhotaso. Ndochokutanga, toda kuona kuti kana varimo mazita avo, madetails avo, zita, ID number, address yake, zvese zvirimo muvoters roll zvakanyorwa zvakanaka here. Kana paine chakakanganisika zvinobva zvagadziriswa ipapo. Munguva yatiri kuitawo voters roll inspection ndo inotarisirwa kunyangwe nemutemo kuti pane vaya vanoda kuita maobjections avo zvamaringe nekunyoreswa kwemazita evanhu muvoters roll vanoitawo izvozvo.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chakakosha sezvo zvichiburitsa huwandu hwevanhu vakanyoresa munzvimbo zvinozoshandiswa mukuita miganhu mitsva.
Saka vhota inspection yadanwa zvainoreva ndezvokuti tikwanise kuona kuti mazita edu avo vakanyoresa arimo here muvhoters roll. Umbo uyuhwo kuzobatsira kuti maconstituency edu ari 210 anenge akamira sei uye anenge ane mavhoters akawanda sei muconstituency. Chinangwa chii chekuti maconstituency edu ese angane akasimba zvakafanana.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanotiwo kunyoresa kuvhota kuchiri kuenderera mberi zvisinei nekuti uwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota kusvika musi wa30 Chivabvu ndihwo huchashandiswa pakutara miganhu. VaZiyambi vanoti munhu akanyoresa nhasi anogona kuvhota muna 2023.
Kuvharwa kwakaitwa kuregista kwakavharwa kuchirongwa chedelimitation chekunadzurudza migandu yemaconstituents. Asi kuregista kana kunyoresa kuvhota kuchiri kuitwa, unogona kutonyoresa nhasi wovhota 2023. Chakavharwa ndechekuti takati kuti tikasvika musi wa30 May ndo nhamba yatichasenzesa kunadzurudza maconstituents. Asi voter registration yekuti uzovhota iri kuenderera mberi kusvika 2 days after proclamation.
Vanhu vanokwanisa kuenda kumahofisi eZEC ari mumatunhu ose enyika kuti vanyorese kuvhota. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi iri kuita urongwa hwekutamisa nzou mazana maviri nemakumi mashanu kubva kuLiwonde National Park kuenda kuKasungu National Park. Nzou dzinonzi dzanga dzawandisa kuLiwonde National Park uye dzanga dzodya zvirimwa zvevanhu nekukanganisa magariro avo. Thank you. Komiti iri kuongorora mhirizhonga yakaitika padare reparamende reCapitol muWashington DC muAmerica musi wa6 ndira 2021 apo vaitsigira vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vairamba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020 iri kutarisirwa kunzwa nhasi nezvakaitwa nezvikwata zvinoonekwa sezvinoda kukonzera kusagadzikana muAmerica. Zvikwata izvi zvinosanganisira cheProud Boys necheOath Keepers. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kusvika mudunhu reMiddle East mangwana vachishanyira nyika dzakaita seIsrael neSaudi Arabia. Israel inoti iri kutarisira kuti rwendo rwavaBiden ruchapa kuti iumbe hukama hwakasimba neSaudi Arabia. Panguva iyi hurumende iri kukurudzira kushandiswa kwemari yemunyika pamwe neyekunze, badzi rezvemari rinonzi rave kutorerawo matanho makambani ari kutengesa zvigadzirwa zvavo nemari yekunze achiramba kutambira dhora remunyika. Danho iri rinonzi nevezvitoro richavakanganisa zvikuru sezvo vamwe vavo vari kutengesawo zvimwe zvinhu nemari yekunze nekuda kwemawaniro avanenge vazviita. Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti kutekeshera kwaita nyaya yekutengeswa kwezvinhu nemari yekunze kwakonzerwa nevemakambani anogadzira zvinhu ayo avanoti ari kuramba kutambira mari yemunyika, izvo zvinozomanikidza vezvitoro kutengesawo zvinhu zvavo nemadhora ekuAmerica.
Saka kana uchinge watenga zvinhu izvi nemayusa, zvinorema kuti ugozozvitengesa nemari yemuno. Asi mukatarisa vezvitoro zvakawanda vanotengesa nemari yemuno, saka exchange rate yacho ndo inozovaremera nekuti mari haikwanise kunge ichizowanikwa neexchange rate yepainterbank kuti vagozonohodha zvinhu zvacho.
Izvi zvinotsigirwa nevaimbo vegurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti avanoti danho rehurumende rekutevera makambani ari kutengesa zvigadzirwa nemari yekunze mucherechedzo wekukundikana kwebazi rezvemari.
Zvinhu zvango zvekupenga zvinoratidza kusanzwisisa ikonomi, zvinoratidza kusafunda. Tiri kuita kuti makambani aya charge maus dollars, inyaya yekuti kwavari kuzvitenga kwacho vari kutengawo nemaus dollars. So vakatengesa nemari yemuno isina basa, vanozotadza kuzoriplenisha.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Chennai Mutamba Sere vanotiwo danho rehurumende iri rinogona kuita kuti zvinhu zvitange kushayikwa muzvitoro.
Zvinoita kuti mabhizimusi avo asabudirire, naizvozvo vanogona kutanga kusatengesera mashopu kana kuti vanobva vatongorega zvemabhizinesi iwayo zvamuchose. Zvinova zvinhu zvakashata munyika yedu yeZimbabwe nekuti zvinhu zvinenge zvava kushayikwa mumashopu.
Asi munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti nyaya yekuramba kutambira mari yemunyika iri kuitwa nevamwe vezvitoro iri kuomesera vashandi avo vasiri kupiwa mihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti havaone chiri kukanganiswa nehurumende pakuranga vavanoti vari kutyora mutemo kuburikidza nekutengesa zvinhu zvavo nemari yekunze vachiramba dhora remunyika.
Hurumende yavamunangagwa, hurumende yeZanu PF ihurumende inoremekedza uye nekucherechedza kuti vanoita zvemabhizimusi vose vanhu vakakosha musociety yedu, vanhu vakakosha munyaya zvekufambiswa kwebatsa rezveupfumi munyika. Asi ngavarege kutora mukana werespect kana rukudzo rwavanopiwa nehurumende, ngavasashandisa mucherechedzo wavanopiwa nehurumende yavamunangagwa kuita zvinhu zvisina maturo, kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo. Munyika muno makaparurwa murauro wekuti currency yedu yeZimbabwean dollar nemamwe macurrency ese anokwanisa kushandisika. Kukana iyo voti yeZimbabwean dollar ichakwanisa kushandisika, vanenge vachireve izvo vanenge vakuita zvine zvakunze kwemutemo, kwakutyora murauro unenge wapiwa nevatungamiriri nehurumende. Izvo zviri kusaka kuti vanhu vedu vazenge vachiomerwa neupenyu.
Saka zvii zvingaitwa kuti kupesana kwakonzerwa nedanho iri kugadziriswe? Vabiti vanoti kuzvigona kugara pasi kwemapoka ose orovana masoro obuda nechisungo chimwe chete.
Kana uri permanent secretary kangwara kana minista kangwara, unozodaidza makambani aya motobvisana, mobvumirana kuti what is the solution, kwete zongotora shamu nechibhakera, shamu nechibhakera. Hakuna kwatinosvika nazvo. Dynamics hazvisenze.
Ukuo gurukota rezvemaindastiri amai Sekainzenza vanoti chinangwa chebazi ravo ndechekuona kuti mutengi ari kutenga nemutengo wakakodzera, vachiti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekugadzirisa dambudziko iri.
Isu seminister of industry and commerce, chinangwa chedu ndechekuona kuti consumer kana kuti mutengi ari kutengawo zvinhu zvaanoda mumba mega mega nemutengo wakangokodzerawo. Asi pari zvino zvaomera mutengi, ende ivowo vanotengesa vachiti zvaomerawo kwavari kuhodhesa. Asi zvakadaro inyaya inotauriranwa ka kuti topagadzira sei.
Nezuro munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga vakanyorera imwe kambani inogadzira zvinwiwa yeBaitbridge Juicing Private Limited vachiizivisa kuti yakanga yatorerwa mukana wekupinza munyika maorange nemagrapefruit isingabhadhari mutero. vaGwamatanga mutsamba yavo vari kupomera kambani iyi mhosva yekutengesa zvigadzirwa zvayo nemari yekunze iyo isiri kubhadhara mutero painopinza zvinhu izvi munyika. Hatina kukwanisa kubata vekambani yeBaitbridge Juicing Private Limited kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo zvakare kukwanisa kubata vaGwamatanga kanawo gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi vakawanda vanoti kunze kwekunge pagadziriswa dambudziko rakonzerwa nemutemo unobvumidzwa kushandiswa kwemari yekunze neyemunyika panguva imwe chete, vemabhizimusi vacharamba vachisarudza kushandisa dhora rekuAmerica, dhora remunyika richiiswa seri kwesasa semutsvairo. Chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI. Vechidiki vekuZimbabwe vakabatana nevamwe kubva kune dzimwe nyika dzemuAfrica kuita zvidzidzo muzvikoro zvepamusorosoro muAmerica zvakanangana nekurodza njere mumabasa akasiyana-siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti ave kubuda muNational Joint Negotiating Council umo vaisangana nehurumende kukurukura nyaya dzemari dzavanotambiriswa nezvimwe, vachiti hurumende haisi kuratidza kuzvipira. Hurumende yoronga musangano nevemabhizimusi avo votengesa zvimwe zvinhu zvavo nemari yekuAmerica chete nekushaya simba kwedhora remunyika. Bato reZANU-PF nerinopikisa reCitizens Coalition for Change votatsurana pakuti ndiani ari kukonzera mhirizhonga pamberi pesarudzo dza2023. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndikusiyai mina Praxidus Jeremiah.